Morocco music. You up?
I want to boss out. You up? Son of a jerry.
Vanotaura zvavanoda pamusoro pangu
kunyarara unokunda zvese
vakawanda vanorwadziwa nelife yangu
vamwe vachototota matese
kunyarara unokunda zvese kunyarara unokunda zvese ndongona mata kuna mwari wangu komborera iva vengi vangu ndongona mata kuna mwari wangu komborera iva vengi vangu vawedzerei mazuva akawanda varegererei iwo pavanotadza
havana kana chavanoziva
vanotaura zvavanoda pamusoro pangu
kunyarara kunokunda zvese
vakawanda vanorwadziwa nelife yangu
vamwe vachototota matese
kunyarara kunokunda zvese kunyarara kunokunda zvese ava vanhu vemakuhwa inyoka dzakawanda kuseri kwemaruva handina basa navo nekuti ndamachuwa shungu dzavo ndedzekuona ndichikaura hanzi ane bhora ndiye anomakwa ndosaka ndichimakwa kuda kunyebedzera kunge vanhu vanovaka vachida kundihaka voda kuumba daka kuda kunyebedzera kunge vanhu vanovaka vanotaura zvavanoda pamusoro pangu
kunyarara kunokunda zvese
vakawanda vanorwadziwa nelife yangu
vamwe vachotototamba tese
kunyarara kunokunda zvese kunyarara kunokunda zvese ndongona mata kuna mwari wangu komborera iva vengi vangu ndongona mata kuna mwari wangu komborera iva vengi vangu vawedzerei mazuva akawanda varegererei iwo pavanotadza
havana kana chavanoziva
vanotaura zvavanoda pamusoro pangu
kunyarara kunokunda zvese
vakawanda vanorwadziwa nelife yangu
vamwe vachotototamba tese
kunyarara kunokunda zvese kunyarara kunokunda zvese vanotaura zvavanoda pamusoro pangu
kunyarara kunokunda zvese
vakawanda vanorwadziwa nelife yangu
vamwe vachotototamba tese
kunyarara kunokunda zvese kunyarara kunokunda zvese.